Ini ndini Marvelous Mshanganya huye ndichiti heino misoro ye na uzedu za nasi mufuro chivavu 21-2018. Vaimbova mutungamiri wenyika va Robert Mugabe votarisirwa kubvunzurudzwa nekomiti yedare reparamende inoona nezvechicherwa kuti vataure nezveuori unonzi wakaitika kwamarange uko mabhiriyoni emadhora anonzi akatsakatika. MDCT yavachamisa inoenderera mberi ichiita sarudzo dzemaprimary asi pane kukandirana makobvu nematete kune dzimwe nzvimbo. Sangano re-President's Emergency Plan for AIDS Relief yekuAmerica kana kuti PEPFAR rinowanzobatsira munyaya dzekurwisa chirwere cheHIV AIDS robatsirawo vane chirwere chegomarara rechibereko. Hurumende inoti yambomira kupa vanhu maresinesi ekurima mbanje kuti imboongorora kuti kurima kwacho kunofambiswa sei. Dare remagistrate Mwarare ropa mutongo wekuti mufundisi Patrick Mugadza vekereke yeRemnant Pentecostal Church havana mhosva yemusarinya yavanga vachipomerwa mukuratidzira kwavakaita muna mbudzi 2016. Vatsigiri veDynamos vari kudya marasha mushure mekurohwa zvakare nekudonha patafura yeCastle Lager Premier Soccer League kwechikwata ichi. Muchirongwa cheLivetalk na8pm tiri kutarisa kunetsana kuri kuitika mumapato ezvematongerwo enyika musarudzo dzemaprimary dzaari kuita. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai yamanesha Mwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.